Utauriri wema purisa ya botona police service va dipe kumutube vao za studio 7 parunale kuti chitiko ichi chaitika nasi mangwanani mushure mekunge kwa vane kudzorera na kuzombo pakati pepa purisa ane varume vashanu vanga vaine zombo.
I can confirm an incident in which three suspected armed robbers.
Icho kwadi kuti kwave nekudzoserana kwezvombo pakati pemapurisa nevanofungidzirwa kuti makororo anofamba akapakatira muchitiko chaitika nhasi mangwana nemusha weblock 6. Varume ava vane makore ari pakati pemakumi matatu nemakumi mana vawanikidzwa nemapurisa vari pamba apa futi yavanga vachishandisa kurwisana nemapurisa.
Vamutube avo vanoti mazita evafi achakachengetedzwa. Vatochiti kwa ichichaitika paine imwe imba mumusha we block 6 mukutare Khaboroni apo varume vashanu ava vanonzi vanga vari kuda kuba.
Mutatu wavo vose vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Zvichakadaro tiri kukumbirisa kuti ruzhinji rwubatsire mapurisa mukutsvaga varume vaviri vatiza. Ndizvo zvandingataura pari zvino sezvo kuperefetwa kwenyaya iyi kuchiri kungotanga.
Vamutume vati mapurisa anobvumidzwa kushandisa chisimba kana kuura kana upenyu hwavo wa munjodzi sezvaitika nhasi. Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari gweta rakazvimirira vamuna Shenjovu vati basa remapurisa kusunga vanhu kwete kuuraya nekuti mutongo wekuba haisiwe rufu.
Hakufaniri kuitwa maextrajudicial killing. Kamuri mufanira kumirira kuti paitwe jury trial nezvimwe zvakadaro. Kana paita offense hapane nzira yekubata vanhu vaoffender. Vanofanira kubatwa voenda kutrial powanikwa evidence. Pobuda kuti vabatwa ende vanofanira kupuwa mutongo because pamwe mimwe mutongo haisiri yekuuraya.
Vati havavoni pachaita kukakavadzana pakati peZimbabwe neBotswana nekuti hapana chapombo unoratidza kuti mapurisa ana kuita basa rao nemazvo.
Don't know if there was any diplomatic aspect about it because nokufunga kuti normal and natural people vakangozvifambira for their own reasons. I don't think vakafambira zverobhati. So kahuri kuti vava vari maresident vamwari lofu vanenge varimo muno vachiita go about their business but kavarongawo zviri unlawful. There is always that risk and possibility yekuti unosangana nevanhu vari high-handed pamutemo kana kuti vanenge vawana information vachifanira kuishandisa because sometimes you cannot use an ex against a gun-toting criminal.
Mutevedzeri wemumiriri weZimbabwe muBotswana mai Margaret Ruparanganda vati muzinda weZimbabwe munyika iyi hausati waudzwa nezvechiitiko ichi. Amai Ruparanganda vati muzinda weZimbabwe uchatevedzera matanho anotorwa mukutsvaga minduro mushure mechiitiko chinoda kuti nyika ipindire.
Tinongoshandisa the normal diplomatic channel tinoshandisa madiplomatic channel or let you know if you need any information.
Mapurisa emuBotswana ari kukumbira veruzhinji kuti vavape ruzorwe kune vanhu vaviri vakwanisa kutiza nhasi mukurwisana kwaitwa mapurisa nembavha idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.